Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 11 kubvumbi April 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti zvino izviri muchirongwa chanhasi.
Zvanga zvakafanira kuti hurumende idzise zvayo mari yamazamanishini iyi, kunyange zvaiye yaikwanisa kuti iri kudawo dhora pasubject imwe chete paO-level zvaiva nani.
Masangano anomirira varairidzi anoti hurumende inofanirwa kudzisa mari dzebvunzo dzevana vechikoro uye kupa vabereki nguva yekutsvaga mari iyi.
Vasvika mueni vakabayirwa mota yaomatai ese eisuzu vakarohwa zvakaipisisa senyoka ipinda mumba, vakabayirwa nebanga kumagadziko, vakarohwa nechidhinha mumusoro.
Citizens Coalition for Change muchitungwiza inoti haisi kufara pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki veZANU-PF nemusi wemugovera.
Chinhu chiri kungodiwa paredhuni kuvhara mugodhiwo. Potsvagwa investor chaiye anoziva kuoperata mugodhi wakadzika seredhuni mine. Zvemakorokoza izvi ticharamba tingori nehurukuru yekuti svondo rino kwafa vanhu vatatu, kwafa vanhu vashanu.
Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinokurudzira hurumende kuti isavhura mugodhi weRed Wing kuPenalonga. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Masangano anomirira varairidzi anoti haasi kufara pamusoro pemari dzekunyora bvunzo dzinodiwa neZimbabwe Schools Examination Council, vachiti dzakakwiririsa izvo zvichakonzera kuti vamwe vana vechikoro vatadze kuenderera mberi nedzidzo. Rimwe sangano rinomirira varairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rinoti zviri kuitwa izvi hazvina hunhu. Mutungamiri werimwe zvesangano rinomirira varairidzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takwafira Joe, vanoti hurumende iri kuuraya zvedzidzo munyika, vachiti uku hurumende haisi kupa varairidzi mihoro yakakwana, uku ichibhadharisa vana mari yebvunzo yakawanda zvokuti vazhinji vachatorega kuenda kuchikoro.
Ichokwadi kuti mari dzakatarwa nezvimuseki kuti dzinge dzichibhadhara paO-level nepaI-level dzinozvimbira vabereki vakawanda, uyezve vana vakawanda vanokwanisa kutadza kuwana mari idzodzo kuti varejiste. Zimuseki yakapa mafigiri avanoti anofanira kunge achibhadhara paO-level total $24, asi hurumende iri kuti iri kubatsira namamwe madhora mwana wozobhadhara hake pamasubject 7 wokutanga $11 per subject. Kana mwana akada kuzonyora anopfuura 7, zvinoreva kuti anenge ava kubhadhara parimwe chete $24. Hongu pane mukana wokuti vana pane kuti vatsvage madhoras aya vabhadhari neinterbank mari iri equivalent kumaUS dollar ari kudiwa. PaA-level vana vechikoro zvahwerengedza vanenge vachibhadhara $24 per subject rimwe chete, asi vakada kunyora anopfuura matatu vanenge vobhadhara yese iri $48. Mari dzingaita seshoma, asi $11 per subject rimwe chete imari yakawanda zvikuru kwazvo zvokuti vabereki vakawanda muZimbabwe havakwanisi kuwana mari yakadaro.
Saka Dr. Joe, zvoitwa sei sezvo mazuva ari kupera?
zvanga zvakafanira kuti hurumende idzise zvayo mari yamazamanishini kunyangwe zvaiya ikwanisa kuti iri kudawo dhora pasubject rimwe chete paO-level zvaiva nani ikaisawo paA-level $2 kana kuti dei yakamboti zvai $2 paO-level $5 paA-level pesubject zvaiva nani. Chimwe chatambisa vabereki nhova ndechekuti mari idzi dzakataurwa mafigiri adzo musi wa8 April mwedzi uno dzichinzi dzinofanira kuti dzichibhadharwa kusvika musi wa16 April, asi zvikoro zviri kutotarawo mazuva omashoma. Zvikoro zvakawanda zviri kuti panosvika musi wa12 April vana vanenge vofanira kunge vabhadhara mari ndokuti vakwanise kuti vagozotumira mari idzodzo kuzimuse dzichisvika musi wa16 April usati wapfuura.
Zvinogoneka here izvi Dr. Joe? Vabereki vangazvikwanisa here izvi munguva pfupi yakadai?
Sisangano ravarairidzi tinoona sekuti kupenga kunoita zimuseki pamwe chete nezvikoro pakuda kupa nguva shomanini zimuseki yakonawo zvikuru. Tinoziva kuti nguva iyi inguva yekotoro, vana vakawanda vakavhara zvikoro, uyezve vhali yacho kana kuti interbank yakataurwa neFriday, zvinoreva kuti vana vakawanda vanga vasingazivi kuti interbank yachona yakamira sei uyezve havana kubhadhara kuti vatsvage mari inodiwa nokuwanda kwayo musi wa16 kana kuti 12 April unodiwa nezvikoro usati wapfuura. Tinoona zvichiremera vana vakawanda. Saka sesangano ravarairidzi reProgressive Teachers Union Zimbabwe takatonyora matsamba tichidzivisa line Minister of Primary and Secondary Education nezimuseki kuti zvavada kuti zviitike in terms of cut-off date, zvinhu zvinozvimbira vana vechikoro, tichaona vana vakawanda vachitadza kubhadhara mari idzodzo, vatadza kubhadhara mari idzodzo mukana unenge wangosara kuregera chikoro. Hatidi kuti tive nehigh dropout rate nokuti hapana chauviri chingapiwa kuvana vadiki kana vasingaendi kuchikoro.
Sesangano rinomirira varairidzi moita sei nazvo Dr. Joe?
Isu takatozvimbirwawo savarairidzi nokuti mari dzatinopiwa hadzikwaniwo kuti tobhadharira vana vedu maexamination fees. Zvoita sekuti zimuseki nerimwe naavo vanotinyimawo mari veline ministry nehurumende kuti vana vavarombo vasaenda kubasa vagoramba vachishandira vana vavapfumi. Saka isu tinokurudzira hurumende, tinokurudzira zimuseki kuti dai tamboziya nyaya iyi tazoona kuti vana vano cut off date haro ringazoita kana mavhiki maviri vana vachinge vavhura muna Mei, kupawo mukana wakati kurei kuvabereki vanonetsekawo nekuwana mari yemaUS dollar kana interbank rate iyo yakakwira zvikuru kwazvo, tichiratidza kuti kutevera zvitevera kuti subject rimwe chete rinoita $11 iyo inova mari inozvimbira vabereki vakawanda.
Avo vange vari mutungamiri weProgressive Teachers Union of Zimbabwe Dr. Takavafira Joe vari parunhare kumasvingo neStudio 7. Bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change riri kunyunyuta pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki veZANU-PF pamusangano weCCC nemusi wemigovera kuchitungwiza. Vanofungidzirwa kuti ndevechidiki veZANU PF vakakanganisa urongwa hwerunyararo muchitungwiza apo nhengo yeparamende vaGodfrey Stole nemamwe makanzura eCCC vanga vachisangana nevatsigiri vavo. Evans Zininga abata kanzura weWard 19 vaMusa Makweza kuti tinzwe zvizhinji.
Emasarase baba Evans Zininga. Ya icho kwa dije jamanzo kuti muchitungu za matanga miri shonga inoto chikisa zukuru se.
Jee wama kweza chaizo zaitika. Patsa nangure ipapo wa tereri wano da kunzukisisa.
Maskata na honorable Stole, Godfrey Stole. Wapinda munzvimbo yeku eni, yunti eni wa idaku tiwa sanga ni masitipo inpise nao. Ni mazimai anga daiza. Wa idaku wa hona. Vasvika pa mueni vakabairwa mota yavo matai ese aisusu vakarohwa zvakaipisisa senyoka ipina mumba vakabaiwa nebanga kumagadziko vakarohwa nechidhinha mumusoro zvokuti vazotongopona nepaburi retsono pavajambira pane imwe imba asi chishamiso chazoitika nechokuti vakomana vaita chimbwa mupengo chaiye chaicho vakapinda mumusha vachirova chembere dzana dziri padhuze vachirova vanhu vanga vachitengesa musika asi chinoshamisa vakomana vanonzi vevhandeta vanotozikanwa zvikuru sei ndo vakomana vazviita izvozvo.
Ko mapurisa awo anga aripi zvese izvi zvichiitika mamhanhara here kumapurisa?
Ndinopa kutenda zvikuru sei pane mapurisa vatibatsira zvikuru sei vauya panzvimbo ipapo patanga tichizama kutsvaka kuti tibvise mota iyi ipapo vakamira nesu kusvika nguva yatabvisa mota tikatozosiya mota kumupolisi camp uyezve pari zvino izvi sebato tine tarisiro yekuti tichaingenja mapurisa kuti violence yakadaro isaitika nokuda kwokuti mutungamiri wedu vapurezidendi Nelson Chamisa munhu anotya Mwari, munhu asingati zvemhirizhonga. Saka vanotaura kuti pese vanotaura kuti moto haudzimwi nemoto asi moto unodzimwa nemvura. Saka chikuru chakakosha runyararo munyika. Mukaona munhu akuita mhirizhonga anenge aona kuti kuhwina kwake kunotinetsei. Saka isu sebato hatitoda kukanganisa kuhwina kuchaita asi da kupa ashuarenzi vatsigiri kuti tinavo munhamo nomumatambudziko akaita hoo mhirizhonga asi gore rinoiri hazvikoni vanenge hurumende zanupi iri kubuda muhurumende nekuda kwokuti haitadza kutungamirira zvachose iyi hurumende da kungotungamirira netsvimbo mugozi.
Kanzura veWard 19 vaMusa Makweza vari parunhare kuchitungwiza naEvans Zvininga weStudio 7. Mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato rezanupf vatafadzwa Mugwadi vakaudza Studio 7 kuti bato ravo rinonenedzerwa kutanga kumhirizhonga neparisina chekuita nayo. Sangano reCenter for Natural Resource Governance rinoshora kuvhurwa kwemugodhi weRed Wing Mine kuPenalonga richiti hurumende haiteereri bazi reEnvironment Management Agency iro rakazivisa kuti vanoshanda pamugodhi uyu vari kufa pamusoro peutsi kana kuti gas rinowanikwa mumugodhi uyu. Red Wing Mine ndeyekambani inonzi Better Brands yavapedzisai Scott Sakupwanya avo vanonzi ndisawira wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa. Mugodhi weRed Wing wakavharwa mushure mekunge masangano eCenter for Research and Development, Zivai Community Empowerment Trust nerePenalonga Youth Development Ratepayers Trust vati vanhu vanokorokoza panzvimbo iyi vanoita zana vakafa pamugodhi uyu kubva muna 2020. Mukuru weCenter for Natural Resource Governance vafarai Maguhu vanoti mugodhi weRed Wing haufaniri kuvhurwa kusvika paonekwa kambani ino ruzivo rwezvemigodhi inoda kuisa mari yayo mukusimudzira mugodhi uyu zvakanaka.
VEMA maoko avo akasungwa havakwanisi kuti vaite basa ravo sezvo vanofanira kunge vachiita. Better Brands Ice Mine havana kana kwavakamboshanda vachinzi vari kuoperata mugodhi, vakangotangira kuPenalonga. Havana ruzivo rwekushanda pasi apa sezvaiita Metal and Gold vanga varipo before Better Brands. Saka vari kukoordinata makomba zviuru nezviuru zvemakomba. Ndo vari kunzi vanofanira kutenga 8 gas detectors. Iresinesi rekuuraya vanhu ravapiwa neEMA. Mazuwa matatu apfuura pane mumwe akatofa pa Better Brands. Apinda mugomba zvekare manga mine magasi zimomo akabva atofira imomo. Chimwe chatingade kutaura ndechekuti havasi vese vari kushanda pa Red Wing vari pasi pe Better Brands. Kune vanhu vakawanda vari kushanda vakazvimirira vasiri pasi pe Better Brands.
Saka mugodi we Red Wing wobatwa sei vamago?
Chinhu chiri kungodiwa pa Red Wing kuvhara mugodiwo. Potsvagwa investor chaiye anoziva kuoperata mugodi wakadzika se Red Wing mine. Zvemakorokoza izvi ticharamba tingori nehurukure kuti svondo rinokwafa vanhu vatatu, kwafa vanhu vashanu, zvichienda zvakadaro. Hurumende inofanira kungovhara Red Wing mine kana ichikoshesa upenyu hwezvizvarwa zvevana veZimbabwe. Asi kana vachingokoshesa gold rekuendesa kuma gold mafia, yes, vanogona kumbunyikidza ema kuti vapei business vashande, nekuti chavari kutarisa igoridhe rekuti vaendese kuDubai. Asi kana vachitarisa environment zvekare, zvinhu zviri kuitika paRed Wing mine zvinonyadzisa. Zvichatora mazana emakore kuti Red Wing Pendalonga area, Tsvingwe area, idzoreredzwe payanga iri, tichitarisa kuparadzwa kuri kuitwa nharaunda iyoyo nemakorokoza vanoshanda vasina kana anova supervisor. Havana kana maofficials vanotarisa environment, vanotarisa health, maengineers vanotarisa makomba acho kuti haatsikiriri vanhu here. Saka kuponda vanhu kuri kuitika kuti mashefu vava negoridhe rekuti vanotengesa kuDubai.
Vanga vari mukuru weCenter for Natural Resource Governance vaFarai Maguhu vari parunhare kwaMutare neStudio 7. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvezvicherwa vaWinston Chitando kuti tinzwe divi rehurumende. Mumiriri weCitizens Coalition for Change muParamende vachimirira Zengeza West vaJob Sikala neZuro vakasvitsa mazuva mazana matatu 300 days vari muusungwa vachipomerwa mhosva dzavanoti hadzina maturo. Evans Zininga anoti panyaya inotevera.
Mumiririri weZengeza West mudare reParamende vari nhengo yeCCC vaSikala vasvitsa mazuva mazana matatu kana kuti 300 days vari mujere reChikurubhi vachinyimwa mukano wekubvisa mari yechibatiso nematare kuti vatongwe vachibva kumba. VaSikala vakasungwa musi wa14/10/2022 vachipomerwa mhosva yekuda kupesvedzera mhirizhonga mushure mekupondwa kweimwe nhengo yebato ravo muzvaremo Blessing Ali kuchitungwiza. Muzvare Ali havasativo vavigwa sezvo mhuri yavo iri kuti vacharadzikwa chete kana vaSikala vanovegweta remhuri iyi vaburitswa muusungwa. Vari mujere vaSikala vakazopomerwa dzimwe mhosva dzekuda kupidigura hurumende zvekare muna 2020 asi vari kuramba mhosva dzose idzi. Vaedza kuti dare rivape mukano wekubvisa mari yechibatiso kanodarika 15 asi matare achiramba. Rimwe gweta ravaSikala richishanda nesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaJeremiah Bhamu vati kugariswa kwavaSikala mutirongo kwenguva yakareba kuda kutyora kodzero dzavo.
Chekutanga ndechekuti tikatarisa mutongo unopiwa panyaya yakadai kuri sekuti vaSikala vabatwa nemhosva, zvave kutaridza kuti vatopedza kare mutongo iwoyo. Saka zvekuti vazobatwa nemhosva kana kuti havana kubatwa nayo hazvichitisina zvazvichabatsira, nekuti vatopika kare jiri racho ivo vasati vatongwa. Inyaya inoita kuti tidzokere pakufunga kuti komutemo wakamboisa.
Izvi zvatsinhirwa nevakafanobata chigaro chemutauriri webato reCCC muzvare Fadzai Mahere.
Bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu wese ari innocent kana kuti haana mhosva kusvikira matare ataure kuti ane mhosva, uye kuti munhu wese ane kodzero yekutongerwa achibva kunze kana kuti achibva kumba, yatinoti isusu bail pamutemo. Saka naizvozvo seCCC tinoramba tichikomekedza kuti Honorable Job Sikala munhu akambunyikidzwa kana kuti akabatwa neveZANU PF vari kutya kuti machange champions kana kuti veCCC Gore rino resarudzo vari kuzokunda zvine mutsindo, saka vanofunga kuti vakavharira vanhu, vakabata vanhu nemhosva dzekunyepa. Izvozvo zvinoita kuti macitizens adzikire pakusapota kana kuti kuda shanduko.
Murwiri wekodzero dzevanhu vari mukuru wesangano reZimbabwe Human Rights Association vadzika maibere vashora matare edzimhosva nekwavati kumbunyikidzwa kokedzoro dzavasikala.
Izvi zvinotishungurudza nekutirwadza mwoyo zvikuru. Nokuti vaJob Scala havana mhosva yavakapara yavakabatwa nayo nedare. Saka tinoona sekuti uku kutyorwa kwekodzero dzavo, zvikuru sei kodzero iya yekuti munhu wese ari innocent until proven guilty. Violation yekodzero yavo yekuva innocent until proven guilty. Saka tinoramba tichikurudzira ivo vekuNPA kuti vasarambe vachityora kodzero dzavaJob Scala.
Taedza kubata mukuru wezvekufambiswa kwemashoko mubato riri kutonga reZANU-PF vatafadzwa mugwadi asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Mashoko aya anotsinirwawo negurukota rinoona nezvemitemo vaziyambi ziyambi vanoti matare akazvimirira.
Dumbiro medu rinotaura nezvekusepareta kana kupatsana kwakaita mabazi ehurumende, ndo zvavanokoshesa. Saka handizive kuti vanenge vachitaura kuti aiwa hurumende yazoti garege kubuda pote pote pamwe kune ino hurumende yavari kutaura isiri yavamunangaro.
Vasikala vanotarisirwa kumira pamberi pedare zvakare musi wa28 mwedzi uno. Vari kupota vachirwara rwara vari kuchikurubhi uko kunonzi hakuna utsanana hwakanaka.
Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Kuroniko rinoti vanhu vatanhatu vakafa nezuro mune imwe zvetsaona padyo nemvuma mumugwagwa uri pakati peHarare nemasvingo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Kana muchagara kamusazotore vazodziwa vamwari kuvashandisa kuba. Mwari vanotsamwa dzizvenzi zvinofumurwa. Tarisai moni zvimakofumurwa makavara iwo. Wana Prophet Ubedenjo makangovatora kuti vakushimovashandise kuba. Chiona izvakufondonorwa zvese zvamaita makawanda. Itai zvinhu zvenyu mega. Musashandise vanhu vamwari, mwari vanotsamwa. Toenda pane vamwe vari kutaura kuti wabereki ripotai mukaona zvikoro zviri kubhadharisa maexcellence. Tisu totobhadharisa maexcellence nekuti vana vezvikoro havana nguva yekudzidza yakanyanya kusununguka. Maticha hamusi kuvapa mari nenguva. Isu vabereki totobhadhara vana maexcellence. Imimi wenyu vana hamuna kana vanhu vemunodzidzisa muno muZimbabwe, munonodzidzisa kunze kwenyika. Wai muchivabvisa munyika mwenyu muchinovadzidzisa kune dzimwe nyika. Iyo nyika ichivaka neve nevana. Tisiyei tiite zvatinoda nevana vedu kuti vana vedu vazokwanisa kutichengetawo.
Kwazuvai vashamarari vedu pastudio 7 apo. Zita ndizvou ndiri kusouth africa. Noti vana vezimbabwe ngwarai. Yasvika nguva yemavhoti. Moiziva zano zvainoita, muona zano zvairi kuita. Tiri kuzviona zviri kuitika kumachechi kongwarai. Vanhu vari kufamba vachipuwa mari, vava kukambena nemari vachipuwa mari vanhu nebato rezano kumavhileji kumamisha uko masabhuku nevamwe vakadini vari kupuwa mari nguva ino yetowards mavhoti. Mari hatisi musatora, torai mari iyoyo because kodzero yenyu kuwana mari iyoyo. Igold redu renyika yedu torai. Asi kana pasvika panguva yekuvhota zivai pekuvhotera because izvi zvamuri kupiwa izvi zviri kungopiwa vanhu kamwe panguva yemavhoti wozopedza makore mashanu wozochinunga sose nemuromo. Saka vanhu vezimbabwe ngwarai, musarega kutora chingava chikafu chingava chinyi chemunenge mapiwa. Torai chete, musarega kutora asi muziva pamunovhotera chete. Tabva kure nazvo izvi, tava nenguva tichizviona zvichiitika. Hai, onai zvekuita.
Ndiri zvangu Peter, ndiri vanhu vasouth africa polokwana. Ndinoshushikana zvikurukurukuru nekushungudza mumizo miri wezengeze west vaJob Scala vari mujeri. Ndiri kushaya hope, tadza kufunga zvakanaka kuti zvimene vari kushungudzira miri wezengeze west vaJob Scala tizivi vari kuvashungurudza chichinji vari kuvashungurudzira. varikunzi ndo varikubagodha varikubudiswa varikubagodha ngemafia varikubudiswa ndo varikupedza mari yenyika vechingodya hatirisi kumbonzwa vechisungwa wezanupiefu vakati vapresidenti Jameson vafati vaurawe haana kana kusungwa asi dai kuri kunzi kuzi vakati munhu anga wanga aurawa vaida vakatitariswa kare vakatosungwa asi zviri kuitika mukati menyika yezimbabwe hanzi hapana chisina magumo 2023 ndo yatiri nei vana vazimba mungatirejista kuvhota zvakanyanya ativhote tichiziva pekuvhotera pane shanduko
panyaya yevajob scala kuti vava ne 300 days vari muusungwa indoda kumbobvunza kuti mhosva yevajob scala yakambonyanya kukura sei kunodarika yawadya jena kaba mari yekotoni mhosva yevajob scala yakanyanya kukura sei inodarika yahernita rushwaya mhosva yajob scala yakakura sei inodarika yenyimwa munangagwai muru muchisenga mabhegi achidarika nepaairpota yambonyanya kukura sei kumhosva yajob scala yaasingapiwi bailout yambonyanya kukura sei mhosva yajob scala iyemwe vamunangagwa muri kuvhara matare muri kuvhara matare muri kuvaudzira zvokuita muri kuvataurira zvokuita hamusi kuda kuti job scala abude yakanyanya kukura sei mbotipindurai kuti yakambonyanya kukura sei nyaya yajob scala kudarika yenyimi tinyareiwo tinyareiwo tigo kunyaraiwo vamunangagwa budisai job scala
makadii pastudio 7 tinokutendai zvikuru nenhau dzamuri kutipa ha ini hangu ndoda kubvunza kuti hurumende iripo iyi yadii kusiyana nekutamba namwari nekuti ndakaona hurumende yakabva kubviswa iyo amai mugabe wakuda kuenda kumachechi kakazova kari kekupedzisira kavo kutaura marari echechi vachibva vazobviswa saka dai chava chidzidzo kuhurumende iri kutonga ngaiite zvepolitics isiyane namwari mwari havadi matakanana vachenjere kuzozvirowa kuita sejongwe kuti rakazvirowa rikazhamba ndatendamo
mamka sei apo pastudio 7 vatanonoka hwande mamka sei mamka sei ndinoda kutapindura pana anozviti mugwadi uyo wai asingafungi achishandisa makumbo pakufunga ndozopinda zvekare apo pane mbudzi yapo pane mbudzi yapo pamarirane election emapraimari aida kuitiwa yekuti wadya jena akarohwa akarohwa zvikatopfuura rirani ndeyeiko seiko mukuru wenyika achida kutonga nyika nefemili paukama hwavo nyika itongwi paukama nyika inotongwa nemajoriti vanhu vanodei anodiwa atonge nyika iyi atenda zvangu
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochipotarisa zvaitika kune dzimwe nyika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi masangano anomirira varayiridzi anoti hurumende inofanirwa kudzisa mari yebvunzo dzevana vechikoro uye kupa vabereki nguva yekutsvaga mari iyi bazi recitizens bato recitizens coalition for change rinoti harisi kufara pamusoro pemhirizhonga yavanoti yakaitwa nevechidiki vanofungidzirwa kuti ndevezanup f nemusi wemugovera kuchitungwiza sangano recenter for natural resource governance rinokurudzira hurumende kuti isavhura mugodhi weRed Wing Mine kuPenalonga tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana pachigokupai dzimwe nhau iko zvino ndokusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.